Ongorore yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti vanhu vange vachinyoresa panzvimbo dzakasiyana-siyana dzekunyoresa muguta reBulawayo pasina zvimhingamupinyi zvakawanda. Mumwe weavo vanyoresa, amai Nyarai Gwari, vaudza Studio 7 kuti vakwanisa kuita izvi munguva pfupi sezvo vange vaine zvose zvange zvichidiwa.
Kuregista kwandaita hakuna hako kundinetsa zvikuru, nekuti ndangoya ndine marequirements sekuona kwandakaita paadvert paTV. Kana tikamhanyidzana nenguva ndofunga tinogona kuvhota hedu zvakanaka, kuregista kuvhota zvakanaka, tikasamirira last minute.
Asi vamwe vanhu vakawanda vange vachida kunyoresa vange vachitadza kuita izvi nekuti vange vasina magwaro anodiwa anoratidza kuti vanogara kupi kana kuti matsamba anopa uchapupu hwepavanogara, proof of residence. Amai Gwari vati vaona vanhu vakawanda vachitadza kunyoresa nekuda kwedambudziko iri.
Vanhu vazhinji vari kushayiwa marequirements, especially proof of residence. Vazhinji vari kudzokera nekuti proof of residence havana. Ende vazhinji vane chido chekuvhota, asi nenyaya yeproof of residence iyoyo ichavatadzisa kuvhota. Saka zvizhinji izvi zveprocess yavo yakarongeka zvikuru. Kana uine marequirements ako unongosvika nekutosevhwa ipapo ipapo chero makuza asati aveko.
VaRonald Mbemi ndemumwe wevanhu vanyunyuta pamusoro pemutemo wekuti vanhu vanofanirwa kuve nemagwaro epavanogara, vachiti kuve nechitupa chinoratidza kuti uri chizvarwa cheZimbabwe ndizvo chete zvakafanira.
Nyaya yeproof of residence ichatinetsa nenyaya yekuti umwe landlord anenge asingadi nemapepazi ake. Isusu ngatingoregistra sekuti munhu ari kugara munoBulawayo oregistra kuti anogara pahouse number yakati. Torai house number bose, fingerprint nderimwe chete. Ripa chitupa, ripa birth certificate, uchitora chitupa chako kwa registra. Sepesena munoona chero muganda waHarare, chero muganda waMasvingo, chero muganda waBulawayo, anyway pane registra. Sa wazo with that problem yekuti why pakunzi uyane proof of presence, why kumamisha moita sei.
Mutemo wekuti vanhu vanofanirwa kuve nemagwaro anoratidza pavanogara unoitirwa kuti veZimbabwe Electoral Commission vagokwanisa kunyoresa vanhu pamapolling station ari pedyo nepavanogara, sezvo musarudzo dzinouya vanhu vanenge vachivhotera papolling station yavakanyoresa. Mumwe mugari angozvidoma nezita rekuti James ati haone chinonetsa vanhu pamutemo wekuti vave nemagwaro anoratidza pavanogara, achiti izvo zvino zvinogara zvichiitika kana munhu uchida kuita zvakadai sekuvhura akaunti kubhangi. Ati kunyange hazvo achirodja akwanisa kuwana gwaro rinoratidza kuti anogara papi zviri nyore, uye akwanisawo kunyoresa zvisina dambudziko. Izvi zvatsigirwawo naBrian Ngundu.
Vezeki chandoda kutanga kutaura kuti hava kubata vanhu zvakanaka, hapana zvinombonyanyorema. Ndambouya pekutanga ndisina mapepa akati kwani, ndashotirwa neafidavit ndikadzokera ndikanogadzisa afidavit ndikanotendirwa nacommissioner. Ndikazodzoka ndikauya kuzoregister, everything is in process. Ndotori nereceipt yacho izvozvi right now. Ndianzi ndisarasa receipt yacho, ndinofara chaizvo zvikuru. Ndam ready prepared to go and vote for next year.
Mumwe wevechidiki Jonathan Ngomo, uyo atanyoresa kuti agokwanisa kuvhota kekutanga muupenyu hwake, atafarawo kuti akwanisa kuita izvi uye ari kutarisira kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Chikamu chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota chatanga nhasi chichapera musi wa16 Gumiguru. Kuchaitwa zvimwe zvikamu zvitatu munyika mose, uye chikamu chinotevera chinotanga pakupera kwemwedzi uno. Pari zvino muBulawayo mune nzvimbo dzinopfuura zana pari kunyoreswa vanhu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.